Manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera zvita 24/2022 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende inoti yave kuferefeta uori unonzi nebepa nhau reHerald uri kuitika mukanzuro yeHarare pakutengeswa kwemastendi kumakanzura. Asi makanzura ebato reCitizens Coalition for Change ayo ari kupomerwa mhosva yekuita zveuori anoti zvanyorwa neHerald ndezvemugodzi Matsuro. Vakawanda voita chipatapata kumhanyira kumusha zvaita kuti mimwe miganhu yenyika ione mitsetse yevanhu nedzimotokari zvakareba. Tine hurukuro nevanoita zvemitambo kuti tinzwe kuti vachapedza zoro rekisimusi vari kupi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende inoti yave kuferefeta uori unonzi uri kuitwa nemakanzura ebato reCitizens Coalition for Change muguta reHarare pakutengeserana nzvimbo dzekuvakira dzimba pamwe nemabhizimusi. Izvi zvinotevera nyaya yaburitswa nebepa nhau reHerald nhasi yekuti makanzura aya ari kutengeserana nzvimbo dzekuvakira dzimba nemabhizimusi nemari iri pasi kwazvo zvekusvika kumadhora makumi matanhatu vamwe vachizotengesa nzvimbo idzi nemari iri pamusorosoro. Tabata munyora anoona nezvedunhu reHarare vatafadzwa muguti kuti tinzwe zvizhinji.
Iye zvino sedunhu reHarare tanga tiri kutambura nekuti tikwanise kuwana kuti zviri kufamba sei nenyaya yeland. Pari zvino mawetlands mazhinji atengeswa muHarare. Wakaenda ipapo tiri kuona kuti nzvimbo dzizhinji vanhu vanenge vane mapepa ekanzuro asi pane pasina mapepa eema. Zvichiratidzawo kuti Environmental Management Agency haisi kukwanisa kuteedzera magwara anenge achida kuti ateedzerwe kuti vanhu vapuhwe land iyoyo. Zvisinei isusu sehurumende we are going to do my investigations edu toongorora kuti land iri kutengeswa sei. Katinge taona kuti land iri kutengeswa sei tiri kuvimba kutiundisa veruzhinji kuti macancellors nemaofficials vari involved mukati mecorruption vachasungwa. Naizvozvo toda kukurudzira vazhinji veHarare Metropolitan Province nyanyanyanya vanobatikidza mukati mecity of Harare kuti dai zvanotsvigira pese pavari kufungidzira kuti angava matoro zvinoreva izvozvo wetlands kauti nzvimbo dzaive magraundi ebhora evana kana nzvimbo dzakarizidzirwa macheti ezvikoro vakwanise kuudza mapurisa kana kuti tiso yehurumende tikwanise kuongorora. Zvechokwadi tiri kushushikana zvikuru nokuti land zhinji iri kutengeswa.
Inzvimbo dzipi dziri kunyanyotengeswa muHarare zviri kunze kwemutemo vamuguti?
Tiri kuona izvozvo tine kuMelbourne tikabva mukusunga vanhu takasunga vanhu zvakare kuBorodil nedzimwe nzvimbo dzekuti vanhu vaitaura vakanga vabatwa vacho kuDanch Badara is much as $60,000
kwoyo vekanzuro yeHarare vari kuti kudii nazvo?
Patakaedza kuongorora vamwe vakuru vekanzuro vanga vari kutaura kuti maplans akaitwa kare asi vanenge vatengesirwa vanenge vachiti kubva mukutengesirwa manje saka zvinhu zviri kutitambudza zvikuru sehurumende.
Toonawo nyaya imwe iri kunetsa vamuguti inyaya yemupedzanhamo. Taizwa kuti yaifanira kunge musika uchivhurwa kisimusi isati yasvika asi nanhasi musika uyu hausati wavhurwa zvichipinza zvakare nyaya dzeuori. Muri kuibatawo sei nyaya yemupedzanhamo?
Isusu sehurumende takapindira mukati memupedzanhamo mashure maringe vanhu vachinge vanetsekana nenyaya yemupedzanhamo kuchinge kwaita kunenge kunetsana pakati pemapato emaspace barons vanhu vaya vainge vachibhadharisa vanhu zvichiri pamutemo. Naizvozvo sehurumende tiri kutoshanda pamwe chete nekanzuro iyoyo. Tine interministerial committee inosanganisira city of Harare irikutarisa marenovations nesecurity kuti ingaite sei pambedza namo sezvinewo dzimwe nzvimbo dzakawanda wanda dzakakomberedza mbedza namo dzakatanga kubva nezuro kubvumidzwa zvakaita sana Unifriends Market zuro vakatanga kuvhura vachikwanisa kuti vakwanise kusenza pedza namo pairi zvinezvi takumbira vekanzu tatakavakumbira kubva musi wa12 kuti vakwanise kugadzira mvura matoilets marata aisa akatemurwa pavanhu pavaita mhirizhonga dzavo uyezve kumuita shuwa kuti vanhu vachatengesera imomo vanhu zvechokwadi vanenge vachibhadhara kukanzuro tinoziva kuti mbedza nhamo inotakura 1760 vanhu vanokwanisa kutengesera imomo pazuva asi tinovimbisa ruzhinji rwezimbabwe kuti mbedza nhambo ichavhurwa mazuva anotevera
vanga vari munyora anoona nezvedunhu reHarare vatafadzwa muguti vari parunare muHarare nestudio 7 asi mumwe wemakanzura adongwa nemazita munyaya yaburitswa neHerald vaDanford Ngadziore vanovakanzura weward 16 muHarare vanoti aya manyepo akanangana nekuda kuti vagari vamukire kanzuro yavo vachiti vanoforera nzvimbo dzekuvakira sezvinongoitwawo nevamwe vose.
Kanzuro yeCity of Harare inoshandisa mutemo watinotiwa Policy of Any Nature yekuti inopa vanhu vagari. Mutemo unopiwa kuvagari ndiwo unoshanda pamakanzera, ndiwo unoshanda pamaofficial. Prosesi yayo yakafanana, unotongo apply just like any other person even uri kanzera. Zvakare pane inozi ministerial directive yakapiwa neminister of government inogavhene kuti kanzera anowana sei residential, anowana sei industrial. So process iyoyo ndinodini inoshandiswa kupa makanzera. Uye zvakare hapana kanzera anopiwa discount pakupiwa kwake kwachaita industrial stage or commercial. Anongobhadhara full amount just like any other beneficiary anachanga apiwa nekanzuro.
Ko vatiri kunzwa kuti pane vanobhadhara discount.
Anobhadhara discount masenior management makanzuro officials vane condition of service yakasiyana nemakanzera or emaresidents. So zvokuti kanzera apiwa discount inhema yeHerald, but Herald hazvishamise, ndomaitiro aro, ndomaonero aro.
Asika apa pari kunzi pane humbo kanzera Ngadziore.
Kana paine uyo aita huori abira kanzuro or abira vagari, munhu iyeye kuti mapurisa ngaadini ngaasungwe. Hakuna zvakare anobvumirwa kutengesa stendi yaanenge apiwa under lease. Vanhu vazhinji vese vari kupiwa izvezvi vari kutevera process, apiwa lease iyoyo ilisi ye5 years achibhadhara mari yake pachena kukanzuro for the next 5 years. Asi kana 5 years ikasvika usina kuvaka any structure ipapo wavaiolata lease agreement, kanzuro inotora land yayo back. So the lease agreement yeland belong to kanzuro.
Tiri kunzwawo zvakare nyaya dzehuori pakupiwa kwemastendi kana nzvimbo dzekushandira kumusika wemupedza nhamo. Mungatiudza kuti zvakamira sei?
Nyaya inechokuita nemupedza nhamo makoronyera vari politically connected ndova vamwe vanhu vari kufamba vachibhadharisa vanhu mari ma$30, ma$50, ma$100 vachiti izvo kuti uwane pedzitebo mupedza nhamo bhadhare kwatiri. But isi tiri kuti seguta hakuna mutemo iwoyo. Ivai matsotsi, mhangara yekumapurisa, endai kuzp, endai kuzaki, vanhu iyaya vadini vasungwe. Handokuwana tebo kumupedza nhamo, anoziva process.
Vanga vari vaDanford Ngadziore vanovakanzura weward 16 muHarare vari vebato reCitizens Coalition for Change vari parunare muHarare nestudio 7. Vanhu vakawanda vari kuedza kudzokera kumusha kubva kunyika dzakapoteredza, zvikuru vari kushandisa mugano weBelt Bridge. Vanonzi vari kuona chitsuku sezvo pamugano uyu pakazara zvakanyanya zvaita kuti paite mitsetse mikuru yevanhu nedzimotokari. Vamwe vatumira mashoko kuno kustudio 7 vanoti dambudziko riri kukonzerwa nekunonoka kuri kuita vashandi vezimura kuita basa ravo, asi zimura inonzi yazivisa kuti dambudziko riri kukonzerwa nekuwanda kwaita vanhu nguva imwe chete uye yavimbisa kugadzirisa dambudziko iri kuitira kuti vanhu vakwanise kunge vayambuka panosvika zuva rekrisimusi anove mangwana. Kuti tinzwe mamiriro akaita zvinhu kumiganhu, tabata mutungamiri wesangano reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru.
Ichokwadi mukoma Jonga, kwakazara kumabhodha. Tinoona kuti vanhu vazofunga kuenda nguva yekupedzisira. Tinoona kuti matraki zvekare anenge azotinonokeiwo kuti ange achiburitswa. Saka matraki awedzeresa mitsara zvakanyanyisisa. Uye makambanis zvazoitika kumakambanis zvekuti vatinonokei kuti vange vachiendesa vashandi. Vashandi vanonoka kuburitswa mumabasa. Saka ndozvimwe zvakonzeresa zvekare vanhu vari kuenda kumusha kazhinji vanhu vane mapepa chete. Saka munhu ane mapepa wese kazhinji anenge achishanda, saka ndozvanyanya kukonzeresa kuti vanhu vazoenda nguva yekugumisira saizvozvo zviso.
Zviri kuitika kubhodha ripi? Ibhodha rimwe chete here kana kuti kumigano yese iri kupindwa nayo?
Tinoona kuti bhodha reBaitbridge Border Post ndo bhodha rinenge rine vanhu vakanyanya kuti wandisei. Taona kuti bhodha replumtree of course rine vanhu vakati wandei, asi Botswana senyika dikiwo haingazoenzana nezvinowanika munyika yeSouth Africa. Saka replumtree tirikuona kuti rinenge riri kufambika zvakanaka. Vamiriri vedu vari pabhodha replumtree vanoti ivo zviri nyore kuyambuka pabhodha replumtree, nyangwe zvazvo pamboita dambudziko resystem yeimmigration yekuBotswana yamboti dzimei, asi haiwa zvagadziswa nekukurumidza. Saka vanhu vari kufamba zvakanaka. Saka tingangoti bhodha reBaitbridge ndo rinenge rine dambudziko. Pachirundu tinoona kuti pachirundu pakanyarara, hapana vanhu vakawanda. Panyamapanda border post zvekare hapana vanhu vakawanda. Forbes border post hapana vanhu vakawanda. Saka iBaitbridge chete rine vanhu vakati wandei.
Mutungamiri wesangano reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vari parunare muSouth Africa neStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Boka rinoona nezvemamiriro ekunze muAmerica reUS National Weather Services nhasi rati kutonhora kwakanyanyisa pamwe nemhepo ine chando chakaipa zvakabata chidimbu chenyika iyi, uye zvinogona kuunza dambudziko rinogona kutora upenyu hwevanenge vari panzendo vanenge vasangana nematambudziko, vanhuwo zvavo vanoshandira panze, zvipfuwo zvinogara panze kana zvipfuwo zvinogara mumba. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelas Musanganya uye weStudio 7.
Kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi tiri kutarisa pamusoro pezuva rekisimusi iro rishange riri kupembererwa mangwana pasi rose. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naMuzvare Diana Kuvhea veChitungwiza Residence Trust, avo vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka mudunhu ravo. Regaitinzwe nyaya yavari kutaura pamusoro pevamwe vari kutarisana nezvinhu zvakaoma vari kuda kunge vachienda kuchikoro.
Christmas ini kuno kuZimbabwe hazvina kumira mushe. Zvinova zvinhu zviri kunetsa zvikuru zvichasamama Christmas akapfuura, nekuti gore rino vanhu vazhinji vano vazhinji havana pekutangira, vabereki vazhinji havana kana chikafu kana mbatya. Nindauya pano nedambudziko revana vatatu vasikana vane 13 years, 8 years ne 4 years. Vasikana ava chikonzero chekuti vasare neChristmas yakanaka inyaya yekusaenda kumabasa kuvabereki vavo, uye zvekare mumwe wacho akapasa zvisingaiti anove ane 13 years ende chifiro chake chacho chekuti aende kuboarding school akabuda nemaunits anoita 8 units. Saka vabereki havana kukwanisa kuti vazokwanisa vanhu vachiitira vamwe vese Christmas, kana mbatya dzeChristmas havana, chikafu cheChristmas havana, nekuti vari kuvavarira kuti vatsvage vaiwane mari yekuti musikana mukuru aende kuboarding, chinova chifiro chakaitwa kana sekuru vake, babo wababa vakasati vasvika gore rakapera ndodambudziko ratinaro tozobata tavaona vairingoomisiwo dzimuzuva vanovadikanwa zvichatisirawo kudyawo makeke kudya tinonaka kupfekawo hembe nyowani nezvakasiyana siyana
pari zvino zvii zvavari kushuwira muri yamuri kutaura kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka
vari kushuwira kuve nembatyawo dzechrismas chikafu uye zvekare nemasikufize gore rinouya
tombotarisa nyaya yegore rinouya mari iri kudiwa imari yakawanda sei uyezve inenge ichibhadharwa ani
yemusikana mukuru ane 8 units ari kuda kumaaraund 1300 1300 United States dollars uyu ari kuenda form 1 then uyu ari kuenda grade 4 ari kudawo kuma $200 yekuti zvinhu zvake zviite kuchikoro kwaanodzidza kwoita wekupedzesera ane 4 years ari kudawo chongo 200-150 kuti aende kucresh kunotangawo ECD 1 nemainfomano zoti
dai hurumende yakateerera pari zvino maiti chii
taiti hurumende ngaiti vanhu mabasa ndochekutanga uye zvekare ngavape vanhu mukana vanotengesa nekuti kuno kuvanhu vanopwanyirwa posi kwavanotengesera kanzuru dzichivabira vachibhadhariswa mari dzakawanda ngavaivhure makambani vanhu vazvishandire mararamiro aitwa nana baba vede kuti kaiziva kuti vanopuwa bhonasi krismasi tinenge takagadzirwa zvakasiyana siyana ndo matarisiro atiri kutoita tipotarisa kuti zvinge zvakatoimprovha pane zvazvaive kare kwete kuti zviite wese sezvazvave iko zvino
vanenge vachida kubatsira mhuri iyi vanovabata papi
vanenge vachida kubatsirawo mhuri iyi ngavatibatewo parunhare runoti class 263-78-072-1978 class 263-78-072-1978
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinotenda muzvare Diana Kufeya uyezve avo vanenge vachida kubatsira tinotenda kuti manzwa nhamba dzamunokwanisa kunge muchifonera kuti mubatsire vana vari kuda kuenda kuchikoro ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington ndichiti muvene negore rakanaka Happy New Year tosangana zvakare mugore tsva rinotevera
Tinotenda Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu cheOur Lives upenyu hwedu. Nhasi tine hurukuro nemutauriri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaObert Masaraure tichitarisa gore rino ra2022 iro rave kusvika kumagumo uye kuti zvii zvinotarisirwa nesangano ravo mugore rinouya. Ngatinzwei vachitsanangura.
Rakauyisa matambudziko akati wandei ane kusuwa kwakawanda kutanga takaona vanhu vakawanda vachisungwa vachigara mumajeri nguva refu vasina kutongwa yatinoti pre-trial detention kusanganisira vekunyatsime varayiridzi kusanganisira neni vasikala vachiri mutirongo nanhasi zvinove zvinhu zvatinosora zvakanyanya kuti hazvifanhi kunge zvichiitwa munyika inenge ichinzi ine demokrasi igore rekuti varombo vakawedzera kutambura vapfumi vachiwedzera kupfuma asiwo utsvanyerere uchiwedzera kuti varombo kutaura kwavo kuve kushoma
ndezvipi zvikuru zvamungati zvaifanira kunge zvakagadziriswa munguva iyo ya 2022 zvamunoti hurumende yakapotsa
takaona kuiswa kwepvo bill iro rinowedzera kutsvanyerirwa kwevanhu richipasitwa nedare reparamende zvinonyanyosuwisa zvakanyanya takaonawo zvakare kuwedzera kurambidzwa kwekuratidzira Freedom of Association and Assembly zviwedzera kurambidzwa takaona kupazwa kwaiitwa mapleki ekupura hunde aiswa kunana Balakwe takaona kushungurudzwa kwakanyanya kwemazidzi
zvii zvamaitarisira kuti hurumende iite muna 2022
taitarisira kuti hurumende ichashandisa gore iri kuita gadziriro kutanga dzekugadzirira maelection vachiita mareforms kuimplementa marecommendations emaobserver missions akawanda akauya kuzoobserva maelections eri 2018 taitarisira kuti sezvo riri gore rekuti taakuenda kune mamwe maelections tichashandiswa kugadzira mareforms iwayo kuti panokwana maelections edu asave negagava rakanyanya avanhu vawirirane kuti ndizvo zvirimo zvabuda musarudzo. Taitarisirawo chepiri kuti sezvo tiri kunangana nevision 2030 tichishandisa NDS1, taitarisira kuti pane zveupfumi tichaona kuwedzerwa kukuiswa hwaro hwakasimba hwekuti upfumi hwedu hubudirire, nekuwedzerawo kupa masocial services kuvanhu vedu kusanganisira kuvawo nemvura yekumwa, zvipatara nezvimwe. Taitarisirawo kuti re-engagement yedu haichazove yepamuromo, tikwanise kushandidzana nekudyidzana nedzimwe nyika tichiita kuchengetedza kodzero dzevanhu kuti tikwanise kujoina the family of nations. Taitarisirawo zvakare kuti Zimbabwe icharatidza umare hwayo pakugadzirira nyaya dzekurima kuti tikwanise kuita sizini yakanaka yekurima ine zvirimwa zvinokwana. Tinotaona kuti tamisa again an opportunity yekurima zvinhu zvinokwana vanhu, tichitarisa kuti mainputs kudhura kwaari kuita, varombo vazhinji vari kuatadza. Chanyanya chacho ndinotarisira in short wanga kuri kuti kodzero dzevanhu dziremekedzwe, hurumende iise hwaro hwekuti upfumi hupunduke, tiite gadziriro dzakakwana dzemaelection.
Iyo hurumende inopomerawo vemasangano akazvimirira kusanganisirawo mubatanidzwa wenew crisis Zimbabwe coalition kuviga nyaya yeshanduko yekuda kushandura hurumende, zvinoita kuti hurumende inge ichizobudawo nemwe mitemo iri kuonekwa nemasangano akazvimirira senyu seyakaomarara.
Pasi rose political lobbying haina kumbobvira yarambidzwa. Hakuna panonzi vanhu vese ibvai muarena yepolitics. Kana tikatarisa section 67 yeconstitution, inopa vanhu simba rekuti munhu wese ane kodzero yekuti anga achipinda mune zvematongerwo enyika. Hurumende yeZANU-PF irikuda kuti zviitonge zvisiri pamutemo kuti macitizens anokwanisa kuve organized kuti alobhe kuti zvinoda kushanda neava hatiri kushanda neava. Hakuna munhu anga achiita lobbying yekuti ZANU-PF yega ibve, asi iyo ZANU inoziva kuti yakundikana, saka inotya munhu wese angotanga kuda kuorganiza inofunga kuti arikuda kuudza vanhu chokwadi chekuti hurumende iripo haichagone basa.
Kugore ra-2023 zvii zvamungatarisira?
Nezvishuwo zvakanaka zvegore ra-2023 zvatinoziva kuti hazvipe zvakazadzikiswa. 2023 tichaona vanhu vachifondwa. 2023 tiri kuona vanhu vachiwedzera kushaya marights. Tikatarisa bhajeti redu riri kuratidza kuti hatisi kuzosapota kuwanikwa kwedzidzo, hatisi kuzosapota kuwanikwa kwehealth care. Saka vana vazhinji vachatadza kuenda kuchikoro, vanorwara vazhinji vacharamba vachishaya kurapwa.
Manga makateerera kumutauriro wesangano re-Crisis in Zimbabwe Coalition vaobet masaraure muchirongwa chedu upenyu hwedu. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu. Muchikamu chedu chemitambo. Kisimusi inguva yezororo yekufara nemhuri pamwe nekushanyira hama neshamwari. Michael Kariati anotitaurira kuti vemitambo vachange vachiitei panguva ino.
Vakawanda vanoti mushure nekutadza kushanyira hama neshamwari makore mashoma apfuura nemhaka yechirwere cheCOVID-19, vachange vari munzira kushanyira hama kumaruwa nemaguta akasiyana-siyana. Mutambi wetsiva ane mukurumbira Brandon Dennis anoti achange ari kumusha kumasvingo achipemberera zvaakakohwa mwaka uno.
Kisimusi kuindiro masvingo ndiro wezhira, tinenge tichingofarawo tiriko kumasvingo tichiri panenge tichicelebhura kuzorara kucelebhura mukombe wangu.
Vamwewo vakaita semuraridzi wenhabvu vabata vepagedhe Chenjerai Dhuve vanoti ino ndiyo nguva yekuve nemhuri nekuti basa ravo harivape nguva yakakwana yekuita izvi.
Ukatarisa basa ratinoshanda here, tinowana nguva shoma yonge tine mhuri yedu, asi pakrismas apa ndinenge ndichifara wangu ndine vana vangu, tichiwana mukana nefamili yangu, tichishanya kunosvikawo kana kumusha tichimbononawo vana mama kumusha ikoko tinofara tinawo.
Murairidzi wechikwata cherugby cheHarare Sports Club Derek Chiware anoti vari kupa vatambi vavo nguva ino kuti vambokanganwa zvemutambo werugby vopawo nguva kumhuri dzavo nekuhama neshamwari.
Nguva ino isi tiri kuti paChristmas tenge tichirerutsirawo vatambi vedu tichiti ndiyo nguva yekuzorora, saka tinoencourage zvatisina kuti active rest, vanawo maprogramu avanenge vachiita, asi kunyanyanyanya zvepafield tiri kuti tamboti zorore mbichana kuti vakwanise kuspendawo time nevamwe wavo. Saka Christmas yedu inenge yakati nyararei.
Aimbove mutambi wetsiva muremu wemiddleweight Farai kana anochedzwa kunzi Gudo Mugoni anoti ino ndiyo nguva yaanoshandisa kutsvaga vechidiki vane tarenda.
Basa redu nderekuscouta kuona matarenda sezvatakaitwawo takascoutwawo nevakati scout, saka tinenge tiripo pakutarisa vana vadiki vachinge vachifamba vachitamba vese kuna kuti aiwa uyo anoenda kuenda kune tarenda redu, uyo anenge ari ane tarenda redu, saka tinotorawo vanewo totanga kuvadzidzisa.
Aimbobatira chikwata chekambuzuma United Shepherd saizi anoti akanamwa nemari dzezvikoro dziri kudiwa munandira gore rinouya zvekuti Kisimisi ari kutamba ari pamba.
Christmas yedu isichangopedza tingori pamba nevana, nofuka tingagochoka nyama kemari shoma shomawo nekuti mafizi zvakaoma gore rino, mafizi akati wandira.
Munyori wezvemutambo wenhabvu anogara kuEngland Admire Muemeke anoti ari pamba nemudzimai wake zvekare kuEngland mushure mekunge vana vashanya kuZimbabwe kunoona gogo vavo. Asi mutambi wetsiva wechidzimai ane bhande resilver reWorld Boxing Council kuda kwake chiwandire aseka zvake achitiye haana kana mari zvekuti achange akatyora zvake ari pamba, uyezve nekutora nguva ino kugadzirira mutambo wake unotevera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Yapera rakaiti mbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Hurumende inoti yave kuferefeta uori unonzi nebepa nhau reherald huri kuitika mukanzuro yeHarare pakutengeswa kwemastendi kumakanzura. Asi makanzura ebato reCitizens Coalition for Change ayo ari kupomerwa mhosva yekuita zveuori anoti zvanyorwa nebepa reherald ndezvemugotsi Matsuro. Vakawanda voita chipatapata kumhanyira kumusha zvaita kuti mumwe miganhu yenyika ione mitsetse yevanhu nedzimotokari zvakareba pamberi pezuva reKisimusi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana mshida uritumira tamba mbosha, zitumirei ku studio7@voanews.com. Anukuweneka ene mufaro, chikushuira ikuti muwene zoro rekisimusi rakanaka mangwana, ndini wenyu, Jonga Kandemiri, we Studio 7, ndiri mu Washington DC, ndikusemina Gaino Gumede Saidi.
Soko izika atisenda baku VOA.